Vashtaura neStudio 7, amai Elizabeth Macheka Tsvangirai, vanoti handi chokwadi kuti pane vana vadzingwa pamba, kunyangwe vatenda havo kuti pane ropa rakaipa pakati pavo nevamwe vana.
Handina chokwadi naizvozvo nekuti handina mwana akamboya pamba akadzoserwa pamba. Vakasununguka kuuya vana kana vachiuya sevana. Ndine vana Richard naMiriro vanga vatori panapa. Vatobva panapa zuva rodoka vachiti vakumboenda kumba kwamama vavo. Handina kumboita dambudziko navo, havanawo kumboita dambudziko.
Asi vati pane vamwe vana vavataura navo.
Vana kana vachiuya sevana. Handifungi kuti vana vangarambidzwa kupinda pamba. Vana ngavaitewo sevana, vauye pamba sevana. Vakauya semaadults, it becomes a problem. Because kana vana vakada kusimudzira mai ruoko, ndopanotamba dambudziko. But kana vakauyawo sevana vachingozvininipisa sevana, I don't think it hangaite any problem.
Asi munengenawo vatsvangirai, uye varivo vari kutaura vakamirira mhuri vamanase Tsvangirai, vanoti vashamisika vachinzwa kuti vana vemukoma wavo havachabvumidzwa kutsika pamba pababa vavo.
Ya vana takavabvunza tabva kumusha vakaenda kuHighlands. Akauya achitaura izvozvo vana vamudara Richard, Miriro, Vincent vachitiwo varambidzwa kuti vagare ipapo, asi kutora hembe dzavo vakanzitorai. Saka as we speak right now hakuna vana vaMT vari kuHighlands. Inini handisandasvika ikoko, kana kuti ndinoona Eliza handisandasvika kuti ndinomuona. But chandiri kuziva ndechekuti vana vakaripota nyaya yekuti isusu tanzi titore zvinhu, mbatya dzavo.
Vashitaurawo neStudio 7, gweta ramai Tsvangirai vaHarrison Komo vaudza Studio 7 kuti mudzimai wavatsvangirai ane zvikonzero zvakewo.
Chekutanga ndechekuti vanhu vanofanira kuziva kuti sei ini ndichipindira kunge ndichitaura panyaya. Vanhu vanofanira kutanga kuziva kuti mai Tsvangirai anova Elizabeth vari kuchema murume wavando, saka vasingakwanisi kuzvitaurira vega pane penhoro. Nyaya yamuri kutaura yokuti vakadzinga vana manyepo. Chokutanga vana vandinoziva vari kutaurwa vana, pane vana vakasiyiwa na Susan na Morgan Tsvangirai. Morgan Tsvangirai na Susan vakasiya imba yokuStutterville, kunova ndokuri kugara vana vakasiyiwa navaviri ava. Vanotevera ndeve kuNorton. VekuNorton vanogara kumba kuNorton kwavanogara namai vavo, kwete kuti vakadzingwa. Havana kudzingwa, iko kunyeperana. Kana ari mukomana anonzi Vincent, mai Tsvangirai vanoti aigara achiuya pamba kana abva kuchikoro kuzoona baba vake achishanya, kwete kuti aigara ipapo. Chavaita kuti asakwanisa kushanya iko zvino nokuti hapasi paigare vini baba vake vari vapenyu, inyaya yokuti anoda aida kuvarova kuSouth Africa. Akagara achitirizina kuvarova kubva pakarwara baba vavo. Saka ivo vari kuti handikwanisi kugara nomunhu.
Asi vamanase Tsvangirai vati vachagara pasi semhuri voona kuti votora matanho api pane zvakaitika izvi, vachitevedzera zvido zvemufi pamwe nezvemhuri.
Zvinhu zvinoitika ndezvekuti zvinhu zvese zvine mastages ka. Kumhanya handiko kusvika, uye hatingafukuri hapwa kuti tichaita izvi, tichaita izvi, tichaita izvi. Izvo zviri mudare rekwaTsvangirai kuti vaone kuti voita sei semhuri. Saka one step at a time zvinoita kuti musvike pamune muchida kuti musvike. Kana uchiita zvinhu zvako, haungatika mangwana ndoda kuzodai, mangwana ndozodai, mangwana ndozodai. Unoita zvinhu zvako, tsoro yako woitamba zvakanaka-naka. Zvekuti pakupedzisira unenge uchiziva kuti uri kuita zvinhu zviri right. Usingazoite regret kuti mangwana paya paya ndakakanganisa paya paya ndakakanganisa. Saka kumhanya hakuzi kusvika, asi chatinoziva ndechekuti slowly, slowly, you will catch the rabbit.
Vane ruzivo nezvaiitika pakati pavatsvangirai nemudzimai wavo vanoti vaviri ava vakanga vasisagare vese. Zvinonzi amai Elizabeth Macheka Tsvangirai vakange vave kugara kumba yekuBorodale inonzi yakatengwa navatsvangirai, ivo vatsvangirai vachigara vega kuHighlands. Asi gweta remudzimai wemuchakabvu rinoti vaviri ava vanga vachiri murume nemukadzi.
Ayo manyepo. Chokutanga chamunofanira kuziva, vanhu vese vanotaura izvi vanhu vasingazivi mamiro akaita nyaya, Morgan Tsvangirai paaka asati ashayika, pane paakambotaura here kuti handisi kugara nomudzimai wake, akataurira ani? Pese paaibuda is a public figure, prime minister wenyika ino, president webato guru rinopikisa muno munyika, aibuda ane mudzimai wake achirwara, aienda pese achibuda ano mudzimai wake. Saka nyaya yokuti vanonzi vanga vasingagaripo inozikanwa nani? Nokuti ivo mai Tsvangirai vanoti inini ndaigara nomurume wangu.
nyaya dzekunetsana kwemhuri yavatsvangirai dzinonzi nemagweta dzinogona kuswera dzaenda kumatare sezvo paine zvirehwa rehwa zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.